Mapurisa anosvika makumi mashanu anga akapakatira zvombo vaenda nhasi mangwanani pamugodhi wegoridhe weEldorado achiti ari kuda kupinda mumahofisi ose nepanochengeterwa ivhu rinenge riine goridhe. Asi vanochengetedza pamugodhi uyu varamba kuti mapurisa apinde, izvo zvazoita kuti paite kusawirirana. Mapurisa aya ndokutanga kurova vanochengetedza mugodhi pamwe nemakurukoza. Izvo zvaita kuti makurukoza adzoserewo achishandisa matemo, mapanga nerekeni. Asi makurukoza azotiza panga pokandwa zvombo zvine utsi hunokatidza ndokuenda kukomboni kunogara veruzhinji. Mapurisa atevera kukomboni iyi ndokusunga vanhu vanga vasina mhosva mukomboni iyi vachiti makurukoza. Vanhu gumi nevasere kusanganisira mwana ane makore gumi nemashanu vasungwa, vamwe vanodarika makumi maviri vakakuvadzwa mumhirizhonga yaitika nhasi. Mumwe wevarohwa nemapurisa vaBenedict Basitira vanotsanangura.
Chaitika ndechekuti isu tika takagara tiri paruva mapurisa vangouya vachingoita zvavari kuita izvo hatina zvatoziva. Tiri kuita zverufu but mapurisa vachidaroa kuti pano pane mabhoja zvakati hapana mabhoja panapa. Panapa isu tiri paruva topata hamunzwisisi, vakutanga kurova inini, vakurova mai vangu inini. Isu izvo tivo vaende kumaini but vakuuya muno mukomboni kanda matiegasi muvana muvana vakadai isova tese takuwara nematiegasi.
Amai Sorai Sambuzuma vanoti murume wavo vaClayton Serena vasungwa nemapurisa ivo nevana vavo ndokukandirwa zvombo zvehutsi hunokachidza.
Panhambuzo kuti pakandiwa hutsi unekachidza, ini ndokubuda ndikunzwa mwakushedzera kuti vana ngaabude vamwe kutokomoka vamwe, ini ndopakabuda.
Mumwe mugari amai Abigail Munashe vanoti varohwa nemapurisa vachinzi vakaviga makurukoza.
Mazvanzi maviga makurukoza mumba iyi chapo tiri varufu panapa vanhu vati machapenga tichengetedzai nini mirimbwa dzevanhu.
Asi mumwe mukurukoza anoda kuzivikanwa nezita rekuti Wasu anoti varwisana nemapurisa vakavarova ndipo pavazoenda kukomboni kunoshungurudza vanhu.
Tikatarovana navo tikavaenda vakanopasha mese mukati masefa maofisi chi
masefa anogara
maraaakabatandozotaigusana navo ivo vane futi vachiridzao vane futi vachiridza
nematega zavo
tichitizai vachimbotizaondoyanga ichirohwa panapa
vari kuuya nemachaina panapa isusu panapa machaina hatisi kumada machaina hana taari kuita kucommunity isusu vezvecommunity zvatiri kuita titori okay nevanhu vari kuoparisa ivavo.
Wasu anoti havasi kuda kuti mugodhi uve pasi pezvizvarwa zvekuchina sezvo vari kushandiswa nemwana womutungamiri wenyika vacollins Munangagwa. Hatina kunzwa divi ravacollins Munangagwa panyaya iyi kunyange hazvo vakamboda kuturikira mutauro wezvizvarwa zvekuchina apo paitongwa nyaya yekuti ndiani muridzi wemugodhi weEldorado pakati pezvizvarwa zvekuchina zviviri. Mutauriri wemapurisa muchinhoi vaClemens Mabwazara nemutauriri wemapurisa nyika yose vapo Nyati vanakurirana nyoka mhenyu, vaNyati vachiti titaure navaMabwazara ukuwo vaMabwazara vachiti taurai navaNyati. Mugodhi weEldorado wakaiswa pasi peutungamiri hwemagweta nedare repamusoro mushure mekunetsana kwezvizvarwa zvekuChina zviviri. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chiguriwa.